Vana chiremba vataura nestudio 7 vati vari kurwadzikana zvikuru nekutyoro kuri kuitwa kodzero uye havasi kuzodzokera kubasa kusvika Dr. Magombei vadzoswa nevakava pamba. Mutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Ndoro vati havasi kufara nekushayikwa kwaDr. Magombei avo vakapedzisira kuonekwa nezuro. Vandoro vati Dr. Magombei vange vakataurira vamwe vavo kuti vari kutyityidzirwa nevavaifungidzira kuti vasori. Vandoro vati vazivisa mapurisa epakamba yekubudiriro.
Vakambenge vachitretena vachimbotaura zvakumana ndiri kuteerwa, ndiri kufonerwa, ndichipiwa mameseji ekutretenwa, vachingosuspect what maybe my state security agent. Then vane imwe screenshot yavatosenda futi vanga mamboiona musocial media umenge yakanzi zoni rambosa zvauri kuita uchakutora nechamupupuri iyoyo. Vakuratidza kuti vaimbonga vachiona matreti nenhamba iyoyo. Pari zvino tafaila mapolice report, zvakanisa kuwana hama dzakaenda kupolice station kubudiriro zvekurunzi ndokwavakapedzisira kuwanikwa. Kwangati kwanisawo kurenta nzvimbo yekugara achienda kunoshanda kwarero hospital.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Dr. Ndoro vashoropodza kuvanoti kutyoro kwekodzero dzavo vachiti vana chiremba vanoda kuti avakapamba vamagombei vavadzose vari mupenyu uye utano hwavo husina kuvhiringwa.
Pari zvino tambokwanisa kuunganidza machiremba anosonda direct match yekuti tinokumbira kuti chiremba Peter Magombei vareleaswe vari musafe health vari muutano pasina zvakawanda kana pasina chaitika kwavari. Tichamuzivisai.
Imwe nhengo zvekare yeZimbabwe Hospital Doctors Association vachapiwa mungofa avo vanoshanda pamwe chete naDr. Magombei paHarare Central Hospital vati vamagombei vakatumira mashoko paWhatsApp kumaten manera apfuura vachizivisa nezvekupambwa kwavo nevarume vatatu.
Kane zuro manheru takazongonzwa chiremba Peter vakatumira meseji kuma10 dzeusiku vachitaura ivo kuti vatorwa nevarume vatatu vavasingazivi ende vari kuendeswa kwavasingazivi. Saka kubva nguva dzavakatumira meseji to be precise 19:10 PM musi wa14 September, kusvika izvozvo hatisati takwanisa kuvabata Dr. Peter, hatisati takwanisa kuziva kuti vakaendeswa kupi uyezve varipi.
Vamungofa vati kunyange hazvo kune kutya kukuru munana chiremba vawirirana sesangano kuti vana chiremba havasi kuzodzokera kumabasa kusvika vamagombei vadzoswa kumba kwavo.
Saka isu sana chiremba sebato seinonzi ZHDA tadecida kuti kana chiremba Peter vasati vadzoka isu hatikwanisi kuenda kubasa, tichagara mudzimba dzatinoronge dzakachengetedzeka. Vamembers yedu vanotitera tiri kuvaadvisa kuti vagare pano pavakatemba kuti vachange vakachengetedzeka kusvikira taziva kuti Dr. Peter varipi.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari kukurudzira mapurisa kuti aite basa ravo nemazvo kuitira kuti zvizivikanwe kuna vamagombei.
Tinokurudzira kuti mapurisa nevamwe vakadaro vaite basa mukukwanisa kudzosera kodzero dzachiremba. Tiri kukumbirawo kuti dai vamhanya-mhanya vaita kuti zvinhu zviite zvakamira zvakanaka, nokuti mabractions haana kutanga nhasi zvinhu zvikagara zvichinzwa zvichiitika. Sozvamunoziva vaita idzamarauna nhasi vari tiri kuashaya zvinhu zvakabvambitikana naobet masaurisa. Zvinhu zvotishungurudza zvikuru kuti zviri kuramba zvichiitika izvo.
Vana chiremba vachangopedza zvidzidzo zvavo vava nemazuva 12 vasingaendi kubasa vachiti havana mari dzinovakwanira dzekuti vaende kubasa. Hurumende yakawedzera mari yavana chiremba nezvikamu 60 kubva muzana asi vana chiremba ava vakati yaive shoma. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rati richange richizivisa matanho richange richitora kusvika vamagombei vawanikwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.